zvepakati pemaelections kunogupe sarudzo yakuda kusvika kwamvura yacheka makumbo pakuverengwa asi mutambo wacho Mangange.
Muchitarisa mamiriro akaita Mangange amuri kutaura vazenenga ndekupi kungawira svimbo nedowe?
Kuno kuArizona tingati hapana anoziva nekuti zvakanyatsoita Mangange aye apa difference yacho iripo pakati pe akatungamira 47,000. Saka mavhoti asara kuverengwaya haasi kuzikanwa kuti angangoenda kudivi ripi.
Pane vamwe vainge vaine maonero ekufunga kuti musi wesarudzo chaiwo panobva patongobuda munhu anenge achinzi uyu ndiye akunda, asi tiri kuona kuti matunhu asara pari zvino mashanu achiri kutongoverenga, hapana anotarisira kuti zvinobuda riini. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Ndo mafambiro azvinosiita kuti musi wesarudzo mavhoti achingotanga kuverengwa akutotosvika pakati apa zvinenge zvatopachena kuti akatungamira ndinhingi kana kuti ngana ndiye achahwina. Asi gore rino rakatisiyanei nemamwe makore. Gore rineiri zviri kuita Mangange Mangange chaiwo ekuti kuti tizoziva kuti akatungamira ndiani hunge taverenga vhoti rekupedzisira-sira chairo, nekuti mastates amuri kutaura aya anenge ana Pennsylvania nana Georgia tiri kuona kuti akatungamira nevanhu 2000 iko kuchiri ne 8000 kana 20,000 kana 100,000 mavhoti atoverengwa, zvichireva kuti mavhoti iwaya angangopidigura akatungamira akazosara ave weshu.
Vakawanda vari kutarisirawo kuti zviri kuitika izvi kuti mavhoti anoita mazuva matatu mana sarudzo dzaitwa hazvifaniri zvichiitika munyika yakaita seAmerica. Zvii zvamungataurawo?
Chandinotaura ndechekuti America yakasiyana nedzimwe nyika. America ine sistimu yekuvhota yakasiyana nedzimwe nyika. Chiri kusaka mavhoti asvike nguva ino achiverengwa kuti zvinzwisisike zvingangopa muenzaniso kuno kuArizona. State nestate ine mitemo yakasiyana pakuvhota, zvakare ine masystems akasiyana pakuvhota. Kumwe vanovimba nemakombiyuta, vanhu vovhota nemakombiyuta zvichibva zvabuda ipapo. Kumwe vachiri kuvimba nezvechinyakare zviye zvekuti envhuropu inovhurwa, saka zviri kuverengwa rimwe nerimwe nerimwe. Uyezve chimwe chisiri kunzwisisa vanhu ndechekuti mastates anenge ana Arizona, ana Texas, ana Georgia, mastates ane vanhu vari muchiuto nevari kumaborda patrol nemapurisa, vanhu vanoshanda kunze. Saka vhoti dzavo dzinoita zvokuuya neposvo. Saka dzauya neposvo dzinotitorei mazuva kusvika. Ndiwo mavhoti achiri kuverengwa, ari kunzi mavhoti aya kana kuine vanhu 8,000 vari kushanda musi wemaelections vakaisa mavhoti avo neposo, tinofanira kumira kusvika mavhoti ese iwawa asvika. Vanhu 8,000 ivavo panenge pakatungamira mumwe munhu ne 1,000 kana 2,000 vanoita kuti pave nemutsauko. Ndosaka muchiona zvichinonoka.